Sangano reUnited Nations rinoti riri kuita musangano uyu nechinangwa chekucherechedza kodzero dzemadzimai nedzevanasikana kumaruwa kuti vave neupenyu hwakanaka. Zimbabwe iri kumiririrwa hayo kunyangwe isiri nhengo dzechikwata cheCSWEG. Amai Munangagwa vakasvika muNew York nezuro kumusangano wemadzimai uyu unoitwa kamwe chete pagore. Vamwe vari mumusangano uyu kubva kuZimbabwe vanosanganisira nhengo dzedare reparamende dzinoti amai Mabel Chinomona, amai Paulina Mpariwa naamai Monica Mutsangwa vanovazve gurukota rekumanikaland. Muzvare Ruvarashe Winnet Miti avo vari kumusangano uyu vanoti shuviro yavo semudzimai wechidiki ndeyekuti upenyu hwemwanasikana nehwemunhukadzi husimukire uye mikana ivhuruke kune vose zvisinei nekuti vari kumadhorobha here kana kuti vari kumaruwa.
Inharaunda kana kuti inzvimbo yevanasikana kunyange nemadzimai vapa vanoungana vachitaura nyaya dzavo dzinovakanganisa uye vachitaura nyaya dzavo dzavabudirira nadzo mumabasa avo avanoita akasiyana-siyana. Ndiri kuno ini ndiri kubata chinhambwe cheutano hwevana vadiki yatinotiyo SRH, Sexual Reproductive Health. Patiri kutaurawo nyaya dzenyu nekusimbisa mabasa ese atatichiita munyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo tiri kutaura tichiti nedonzvo redu ratinaro Empowering Rural Women and Girls, atisi tiri kurangarira vasikana vatinavo vanobva kumaruzevha kuti kana kuti vanogara kumaruzevha, tisingati hatingati vasikana vanogara kumaruzevha kana kuti titaure kuti vasikana vekumaruzevha. Pane misiyano ipapo nekuti vana vanogara kumaruzevha vane pfungwawo, vanoda kudzidza. Saka donzvo redu nemataura ari kuita tioda kutsimbisa kushanda kwekuita vana uye kuti vazive vange vane ruzivo rwakakwana pane zvinhu zvese zvavanoita.
Muzvare Miti vati tarisiro yavo mumusangano uyu ndeyekuti mwanasikana achirega kusara pese panogadziriswa zvinhu uye panorongwa nezvepundutso.
Zvatiri kutarisira kuziva donzvo rekuti vanasikana havachasiyiwi, ndosaka tiri kufamba nekuti leaving no one behind the way.
Mumwewo wevechidiki vakaita rombo rakanaka rekugona kuuyawo kumusangano uyu kubva kuZimbabwe, Muzvare Farirai Gumbonzanda, vanoti chavafarira zvikuru ndechekuti mudzimai wemukuru wenyika amai Auxillia Munangagwa vauyawo kuzovatsigira mumisangano yavari kupinda iyi.
Tinotenda kuti zveshuwa vauya vari kutitsigiriro nevana veZimbabwe, uye tinotenda kuti dzimwe nguva vanhu vavanokwanisa kutaura navo ivo tisu hatikwanisi kusvika. Vamwe vevedavo vanotokwanisa kusvika kana munyika macho vapiwa mari, vapiwa funding yekuti semwana wechidiki vokwanise kuuya kuzozvimirira wega. Hatipiwe mavhiza, hatipiwe mukana wokuti vasvike wega. Saka kuti amai vangoyanesu zvinotibatsirawo kuti mamwe mameseges atiri kutadza kusvika, maspace atisiri kubvumidzwa kusvika isusu, vaende vatimiririwo sevana vadiki ende sevanhu vechikadzi kuti tiripo ende tine zvatinoda kutaura. Saka tinotenda zvikuru kuti vakavayo kuzotitsigiriro.
Vachitaura maererano nemafambiro avakaita, Muzvare Farirai Gumbonzanda vanoti vasikana chaivo vangadai vachibatsirikana nemisangano iyi havana kukwanisa kupiwa mavhiza nehurumende yeAmerica.
Vakatowandisa, vakawanda vedu vakarambirwa mavhiza, vakawanda vedu vamwe takatombotiraya kutovhunza kuti kodzero racho chii. Nekuti munhu hauna mari kana kuti hauna murume hazvireve kuti haukwanise kupiwawo mukana wekuti uve musangano wakaita kunge unowu.
Mukuru wesangano reRosaria Memorial uyewo vari munyarikani weAfrican Union panyaya yekumiswa kwetsika yekurodzwa kwevana vasati vabhazera kana kuti Goodwill Ambassador for Ending Child Marriages amai Nyaradzai Gumbonzanda vanoti musangano uyu uchabatsira madzimai nevasikana vekuZimbabwe zvikuru.
Chekutanga takawana mukana wekuti tikurukure tichiri kumusha pache zvedu senyika savanhu samadzimai tichiti isu patichasumuka, tichasumuka nemashoko api, tichasumuka takanangana nezvi. Tichisvika kuno taona kuti panoda kuti isu venyika dzinobva kunana Afrika tisimudze mashoko makuru kunyanya kusimudzira panyaya dzebudiriro munharaunda. Tizoti kuti munharaunda edu akasiyana siyana kumaruwa kwakasiyana siyana. Hakuna migwagwa, hakuna mvura yakachena, hakunawo chero magetsi. Zvinoita kuti vanhukadzi vagozowana kwavasingakwanisi kuendawo kuchikoro kana kuwana budiriro pane zvavanoita. Taonazve kuti nyaya yekuti madzimai chero tine kodzero mubumbiro redu remutemo panyaya dzeminda nezviwanikwa, asi patine matambudziko akanyanya ekuti zviri mubumbiro remutemo zvive zvinoraramwa muupenyu hwevanhu.
Musangano uyu uri kuenderera mberi kwemasvondo maviri. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.